Tena
yizinto
useli phambili. Boka 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 boka. Tena fresh fresh. Boka 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 mama eh.
Yaya makapeka lochi makonde. Mukandida murudo indendende. Andi mutambi yaiva nagede. Mwe menyu ndifurire. Kuruka kenyu yaya kandi gula gula makodo. Mafamiro enyu yaya nika mutengera avakado. Yaya 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 avakado.
Chimakonde 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 chimakaruka chimakonde.
Yaya makapeka lo chimakonde. Mukandida murudo indendende. Andi mutambi yaiva nagede. Mwe menyu ndifurire. Yaya makapeka lochi makonde. Mukandida murudo indendende. Andi mutambi yaiva nagede. Mwe menyu ndifurire.
Why don't just give it to me. Why don't just go with me.
Poka poka baby. Poka poka love it. Poka poka baby. Poka poka mommy. Yaya makapeka lochi makonde. Mukandida murudo indendende. Andi mutambi yaiva nagede. Mwe menyu ndifurire. Yaya makapeka lochi makonde. Mukandida murudo indendende. Andi mutambi yaiva nagede. Mwe menyu ndifurire.
Kuruka kenyu yaya kandi gula gula makodo. Mafambiro enyu yaya nika mutengera avakado.
Yaya 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 avakado.
Chimakonde 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 chimakaruka chimakonde.
Yaya makapeka lo chimakonde. Mukandida murudo indendende. Andi mutambi yaiva nagede. Mwe menyu ndifurire. Yaya makapeka lochi makonde. Mukandida murudo indendende. Andi mutambi yaiva nagede. Mwe menyu ndifurire.
Why don't just give it to me. Why don't just go with me.
Poka 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 poka. Tena fresh fresh. Poka 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 mama eh.
Yaya makapeka lochi makonde. Mukandida murudo indendende. Andi mutambi yaiva nagede. Mwe menyu ndifurire.
Kuruka kenyu yaya kandi gula gula makodo. Mafambiro enyu yaya nika mutengera avakado.
Yaya 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 yaya.